Timaset yatinoti Zimbabwe Agenda for Social and Economic Transformation. Program yakaitwa nomusangano nehurumende itsva iripo. Zvakaitika ndozvokuti takaona isu sepati kuti hazvibatsiri kungoti vanhu vange vachiti tine hurumende asi hurumende inongoita zvomusoro wayo isingaiti zvido zvavanhu. Saka takagara pasi tikati no, hatitarisei manifesto yedu kuti yakamira sei, inowirirana sei nezvirongwa zvehurumende. Tikati isusu tinofanira kuti vanhu vedu vahwisise kuti program dzegovernment iprogram dzinenge dzinoshanda panhu pamwe nepati. Hurumende haizovi hurumende ichiita zvainoita sezvakatakaita paiclosis government. Hurumende iripo ihurumende yavanhu yakauya nokuvhurigwa kwakaita musangano. Saka musangano ndiye unodictata kuhurumende kuti itai zvakati nezvakati nezvakati.
Pane vamwe vari kuti zvamakavimbisa mumanifesto nguva yesarudzo, zvimwe zvacho zvinhu zvinoonetsa kuti zvinge zvichisvikirwa kana kuti muchiita meet magoals iwayo.
Hai, ichokwadi kuti zvimwe zvinhu zvachona zvinogozha, asi isu tiri kuti maitiro edu ndeyekuti hatiti zvinhu zvese takanyora mumanifesto zvinofanira kuitwa nezuva rimwe. Tinoda zvimwe zvinoitwa iko zvino zvaungatiwe mashort term objectives or goals, tova namamedium term goals anoitwa pachinguva chinenge chichitevera chakati kuti kuzoya malong term goals. Zvinokosha zvikurukuru ndozvamalong term goals, asi zvinotora number refu. Izvi zvimwe zvaiko zvino handivi kuti tigadzirise mvura yeHarare zvinhu zvingatora makore namakore kuti tipe vanhu mbeu nefertilizer kuti vanorima, hazvisi zvinhu zvingatitorera number refu. Saka tinofungira kuti programu yedu takaigadzira nenzira inotaridza kuti tinoziva zvatiri kuita. Hatisiri kungopuurira ba, tinoziva zvatiri kuita. Totanga nezvinhu zvinyoro zvidiki zvisingadi mari yakawanda, toenda kune imwe zvinoti gozhe, zvinoti tumari twakati kuti, tozopedzisira nezvinonyanyisa kurema.